Dambudziko ratinaro nere utongi watinawo. Utongi watinawo haupe vanhu confidence yekuti tirima Zimbabweans tiri vanhu. Concept iya inonzi ubuntu hatisisina. Saka kana chero nyaya yecorruption haisimbori corruption yezvemari chete. But yakusanganisawo nemagariro edu zvese. Vanhu havachakoshesa ukama. Vakungoti kana vakaroorana nhasi mangwana vakurambana. Kudhara zvasingaitike izvozvo. Ndodambudziko ratinaro iroro. Ngatidzokerei pachivanhu chisina politics mukati. Also I think chakanganiswa nenyaya yepolitics.
Hakusi kuti here nguva yatave inguva yashanduka dzasiyana nenguva yakare yatiri kutarisa iyoyo muchienzanisa. Nekuti zvino izvi kwaane zvivhitivhiti, kwaane mafoni anotora zviri kuitika, kwaane chii. Dzimwe nguva zvinhu izvi zvaitongoitikawo munguva yakare yamuri kutaura kuti zvava zvakanaka.
Ya, kungotiwo ndo advantage nedisadvantage yesocial media. Yekuti social media yako abhuizirawo zvakawanda, but also ine maadvantages ayo yekuti kana pakaita rufu munhu afane accident, pane anongoisa message pafoni kuti tumirani gurupu rakati muti nhingirikiri afa. Zvotibatsira izvozvo. But also pane problem yekuti pakungonziko kana paine hanzi vanhu vadanana, unongoisawo pamedia wotaurawo kuti ninginaningi vari kudanana. Saka it's a situation inoda kumanejiwa, inoda kucontrolewa. But hatibve nyaya yekutiko leadership at national level inofanira kuseta pesi. At national level leadership haisi kuseta pesi. Vatungamiri vari pamusorosoro apa munyika havasi kuseta pesi. Changuwa nyika yemadhilers, munhu anongoita zvaanoda, zvinomuitisa mari, ndo zvokosha izvozvo. Toda vanhu vanopromota hunhu, ubuntu. Tovawana kupi, hatichiita vanhu vacho. Bekause vanhu vese vari bhizi kutsvaga mari.
Asi vagokova, hatingati here taakungoendesa zvinhu mberi kana taakuti vanhu vatadzawo kuzvibata, munhu aita chipfambi, zvese tozvipomera kuutongo hwenyika.
Ndorama tichisimbisisa nyaya yehunhu. Kana tikapromota hunhu, even uine nhamo yakaita sei, uchiziva kuti uri munhu une ukama hwuinawo, matambudziko acho anoita mashoma. But ikozve zvatisina izvozvo. Saka ndorama ndichisimbisira inini kuti nyaya tinayo inofanira kutangira pautongi huripo, vatungamiri varipo, kuti vari kutibatsira here kuti tipushe nyaya yekuti tive vanhu kwavo, vanhu vasingabirane, vanhu vasingarovane munharaunda dzedu. Hatidunirwa murume arepa mukadzi, murume abata mwana mudiki chibharo, and so on and so forth. Hazvitangire pasi, zvotangira pamusoro.
Tiri kuona dzimwe nyaya vagokova. Pane mwana ane makore 8, makore masere kumateveleland uku, ari kunzi akaitwa pamuviri. Zvimwe chete nekumacheke kwatiri kunzwa kuti mwana airepwa nababa wake nedzimwe hama. Zvese izvozvo vagokova, zvinhu zvatingati here zviri kukonzerwa neutongo hwenyika?
Yes, utongo hwenyika ndouri kucreata this environment. Kana uchida kuva mutongi wenyika, hazvigone kuti iwewe uri mutongi, but nyika iri kuenda kwayo, iwe uri kuenda kwayo, hapana direction. Kushaya direction kwedu nationally ndokuri kukonzera zvese zviri kuitika izvozvizvi. Hapana nyaya yekuti tioti murume arepa mwana mudiki amuitisa nhumbu. Toti hazvinei neutongi hwenyika. Ngatizviendesei pautongi hwenyika, tigadzirise zvinhu, tive vanhu kwavo. Because nyika inofanira kuva nyika inoratidza kuti vanhu vese vari kufamba pamwe chete, togona kupesana mupolitics. But iripo time yekuti kana mwana arepwa, haasi MDC, haasi CC, haasi ZANU-PF, mwana wenyika arepwa, toita sei pamusoro pazvo?
Saka hii mhinduro ipi yamungatipa? Poitwa sei kuti dambudziko iroro rigadzirisike vagoko?
Dai zvaigona, dai paine commitment. Nyaya dziri kubuda idzi inyaya dzitsva munyika medu. Dzadzichitoda kuti tiite kana national conference, kusangana kwevanhu vanobva kumapato akasiyana-siyana, vanobva kumachurch, machief, madzimai kwakasiyana-siyana, kuti ngatigarei pasi tisangane titaure kuti topedza sei dambudziko ratinaro. tova ne strategy. Iko zeleze, atina that strategy, nogo da utipasira kutitiwa kenyika.